vachitaura nestudio 7 vanotengesa ava vati vakatanga kudzingwa mumugwagwa nezuro kunyange vachirarama nekuita basa iri kuti vararamisewo mhuri dzavo. VaHenry Makusha vemusha weZero Farm kusikato vati mapurisa aiva nemotokari akauya achibvisa vanhu vanotengesa achiti vanozodzoka panzvimbo dzavo kana kwapera mazuva matatu vamuhadhi vadzokera. Vamakusha vati vanhu vazhinji vange vachangodzokera mumigwagwa kutengesa zvitevera kusunungurwa kwakaitwa mitemo yecovid-19 lockdown nekudaro vanga vatowana chekuraramisa mhuri dzavo.
Tinoziva kwazvo kuti vanhu vazhinji vanga vasina chavanoita nenyaya yecovid, saka vanhu iko zvino vanga vachiita zvokurarama nokutengesa mumarodzi mukuno kusaidhi rokune mama Great Zimbabwe. Vamanyisiwa nemapurisa vachinzi Vhai kusvikira 3 days dzapera nokuti vice president vari pahotera. Saka vanhu vose vanga vachingovamba vachidzingwa mumugwagwa mhari kutengesa. Vanhu vaya chikafu havana, vari kutogadzira kuti vakatengesa-tengesa vangowana zvimari zvokutenga mbeu vagokwanisawo kutorima. Nechikafu chacho havana, hakuna kana madhona ari kupa kuno. Saka naizvozvo hatizivi kuti zvinofamba seiwo. Mapurisa abva kutaundi kurwa achidzinganisa vanhu marodzi ikona kutodzinganisa paGreat Zimbabwe Turnoff, Mogenza Turnoff kusvika mune mamwe Growth Point nerodhi yose kubva Stopover.
Mumwe mugari amai Mavis Moyo vati vachanonga chose nemuromo kwemazuva matatu avadzingwa mumugwagwa wavanotengesera nekuti havana imwe nzira yeraramo.
Isu tinorarama nokutengesa, hino kana todzingwa pamugwagwa vanhu mapurisa anouya tichidzinga pamugwagwa, saka hatizivi kuti torarama sei isu tichirarama nokutengesa. Ndepatorarama tichiyarusa mhuri dzedu tichitengesa, asi tiri kudzingirirwa pamugwagwa tichinzi endai mugara mudzimba, saka tolei tiri mudzimba isu.
Mutauriri wemapurisa Masvingo Chief Inspector Charity Mazula vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi nekuti vange vari mumusangano. Vavimbisa kuzofonera Studio 7 asi havana kuzodaro. VaJohanisi Mutunami vanotengesa matombo akavezwa mumugwagwa uyu vanoti ivo pazuva vaisiita mari inosvika $50 yemadhora ekuAmerica, asi pamazuva matatu aya vacharasikirwa zvikuru.
Rashuwa vakuru, nokuti inini ndiri muvezi paGreat Zimbabwe pedo nemamwe apa pazuva taitawo kana 50 years chitengeserawo matourist anofamba apa achiinda kwaanenge achiinda. Hino iko zvino tatombozitimire madays maviri auri kuuya vice president awa, saka hei zvakaoma. Ikona kuti tatorasikirwawo neabout 200 to 350 US. Mino tichararamawo sei?
Zvichakadaro, vachitaura pamusangano uyu kumasvingo vamuhadhi vati hurumende iri kuparira chirongwa chekuvakira vanhu vachinji dzimba vachitevedzera kodzero dzevanhu dzekuva nepekugara. Vamuhadhi vati hurumende ichaita chirongwa chekuti munhu wese munyika kunyanya vekumaruwa nevemudhorobha vave nemusha wakanaka unoremekedzeka. Vati nechirongwa ichi mumasungo vaparirwa kuvakwa kwedzimba $200,000 uye munyika yose gore rino richavakwa dzimba dzinopfuura zviuru 300. Ndakamirira Studio 7 mumasungo, ndini Godfrey Mutimba.